Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Toda kuti vezeki vashambadze even pazvine penyoro manewspaper vachidenounceawo violence, vachitiwo mavote educators avo ataure nezvemhiri zvanga kuti yakatatirei pavanenge vachiita vote education, kuti vote education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhiri zvanga kana muri mumaelections.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzigofamba zvakanaka.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba, vanozviziva kuti ndozviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabweans.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti harisi kufara nemhirizhonga dzakaitika pasarudzo dzakaitwa pakupera kwesvondo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuro dzakaitwa munyika kunyanya kumaruwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Election Support Network, amai Elden Dingani, vanoti sangano ravo rinoda kuti vakakonzera mhirizhonga vasungwe uye kuti vaendeswe kumatare kuitira kuti mhirizhonga isaitwa zvakare kunyanya musarudzo huru dzegore rinouya.
Sarudzo dzanga dziripo paweekend ino sekuona kwedu sevezesini dzakafamba zvakanaka, asi takava nekutsutsumwa panyaya yevhaiorensi yakanga yaitika mumazuva mashoma maelections asati asvika, sadzo dzisati dzasvika kunzvimbo dzinoti Nsiza nematobo kwakaitika mhirizhonga yakakonzeresa kuti vamwe vemamwe mapato vatohospitalizwa, vamwe vakakuvara. Saka takakumbira vezrp kuti vaongorore nyaya iyoyi sezvo varivo vanobata mitemo yemunyika muno. Kana vanhu vanenge vakakonzeresa violence vawanikwa, tinoda kuti vasungwe kuita kuti uve mucherechedzo kune vanhu vose. Takatarisana nesarudzo dziriko gore rinouya, sarudzo idzodzi dziitwe murunyararo, vanhu vasingashungurudzwe, vanhu vasingarovane, vanhu vachiexercisa right yavo yekusapota mapati avanoda kana kuti yekuungana vachiteerera macampaigns kumaparties avanenge vachida, vasingarovane kana kurohwa nevamwe vanhu. Saka takachikumbira kuti veruzhinji especially vaya vanosapota mapato akasiyana-siyana kuti vasarove vamwe uye vakampeini murunyararo musarudzo dziri kutevera. Izvo zvinoda kugadziriswa zvikuru. Uye zvakare taonawo kuti pamaelections iwaya anga ariko paweekend, tine nzvimbo imwe iri kumatobo papolling station patakanzwa kuti nemaobservers pakanga paine desk rakanga riine mamaterial bato reZANU-PF pachinyorwa mazita evanhu, asi desk irori mushure mekunge vezeki nemapurisa vazoenda kunotaura nevanhu vanga vari padeski rakazobviswa haro. Saka tikukumbira kuti vemapato vatevedzere zviri mumutemo uyo unonzi Political Parties Code of Conduct.
Sei ZESNI yakashora tafura yeZANU-PF iyi, uye Code of Conduct yamuri kutaura iyi inobatsira sei?
Code of Conduct iyo yakanaka nokuti inoita kuti vanhu vose vanenge vachikwikwidza vakwikwidze zvinenge zviri zvatingati level playing field zvinenge zviri fair nokuti macampaigns haabvumirwe pedo nemapolling stations saka rimwe bato rikazoonekwa rave kuisa macampaign material pedo nepolling station it means playing field inenge sisi iri level zvinenge zvatosiyana saka tokumbira kuti vemapato vatevere mutemo we-electoral act yoshedule 4 yandataura mune inonzi code of conduct yavo yemapolitical parties saka tachingokumbira kuti vemapolitical parties zvigadziriswe ipapo through mapurisa vachisungana vanenge vaita mhirizhonga vezekiyo vachigara pasi nemapolitical parties through mamulti party liaison committees vachigara navo pasi vachivayananisa venational peace and reconciliation again tinoda kuti vaite basa rekuti pave nerunyararo uye varambe vachibatanidza mapolitical parties kuti vasaite mhirishonga
chamunoda kuona chichigadziriswa chii amai Dingani
takasarisa zvakare pane zvinoda kugadziriswa tiri kuona kuti pane mamatoti maadministrative reforms zeki yakatotanga kare kumagadzirisa so muenzaniso kuinamira mazita emavoters panze 2 days before musi wesarudzo iadministrative reform yakatanga kuitwa nezeki after 2018 elections tinoda kungovakudza nekuzvitenda izvozvo nokuti mamareforms akaita seiwaya haadi kuchinja kana mutemo ari administrative saka pane zvimwe zvavanogona kuita kuti zvingovawo nyore kuvanhu veruzhinji kuti vakwanise kuvhota vasina zvinovashungurudza kana kuvanetsa imwe nhau ndeye kubatsira vanhu vanenge vaine urema kuti vavhote in secrecy think tangati tava nemakore tichichema nenyaya iyoyo tichibatsira vanorarama vane urema kuti vanoda kuti kuitwe inonzi tactile ballot paper iro rinoita kuti vasabatsirwe nemumwe munhu kuvhota asi vavhote vega vachishandisa ballot paper iroro rinonzi tactile vezeki vanoriziva nokuti rinoshandiswa nyika dzakati wandei muafrica zvakare kuvanoda kutiwo mumapolling stations kana chibvira ese ange aine maballot booths anoita kuti vakwanise kusvikira tinoona kuti zvinoitwa mune dzimwe sarudzo vanoshandisa maballot booth iwayo asi dzimwe nguva havashandise kwese saka dai vari vakwanisa kuti zvose zvinoita kuti vanhu vane urema vavhote zvakasununguka oro zviri nani vakwanise kuzviita vachigadzirisa zvinhu zvakadaro zvinenge zvakatikoshera
zesni inoti pamusoro pemhirizhonga yatiri kuona nguva dzose mune zvematongerwo enyika
takatarisa panhau yemhirizhonga yandambotaura nezvayo toda kuti vezeki vashambadze even pazvinepenyuro manewspaper vachidenounce violence vachitiwo mavoter educators avo ataure nezvemhirizhonga kuti yakatatirei pavanenge vachiita voter education kuti voter education yavo iexpande iwedzere mashoko ekudzidzisa vanhu zvikuru sei nekushata kwakaita mhirizhonga kana muri muelections
zvimwe zvamunoda kuona zvichigadziriswa ndezvipi
zvakawanda zvatoda kuti zvigadziriswe but imwe vachina hazvigadziriswe nezeki zvimwe zvinotogadziriswa nemutemo dare reparamendi zvatakaisa kudare reparamendi vanozviziva tine bill ratakaisa muparamendi yatinoti draft electoral amendment bill rati kukumbira zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe pamutemo sarudzo dzedu dzinge dzichiimprova muno muzimbabwe saka ndo zvimwe zvandingangoti vanhu vangoziva uye tirambe tichingoenderera mberi nekukurudzira nekushambadza sarudzo dzine runyararo sarudzo dzakasununguka muzimbabwe
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzimbabwe election support network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichakadaro vakafanobata chigaro chemutauriri wecitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vashorawo mafambisirwo akaitwa sarudzo pakupera kwesvondo vachiti hatingati pakaitwa sarudzo ivo vanhu vairohwa
I was a little bit of a
Vakafano bata chigaro chemutauriri we Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri we Zimbabwe Electoral Commission vaJaspar Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri we ZANU PF vaChris Mutsvangwa vanoti pose pose panokundwa Coalition for Citizens Change inoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti budget regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe izvo vanoti zvatambura. VaMudenda vanoti budget ra 2023 rinofanirwa kunatsiridza mamiriro akaita zvinhu kuti zveupfumi zvibudirire kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakanaka. Asi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hapana munhu mukuru muZanu PF asingazive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, vachiti mashoko awa anoitirwa kuti vanhu vaone sekuti hurumende ine chido chekurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe. Muzvinafundo Masocha vanoti deno bato riri kutonga ranga richida kugadzirisa nyaya iyi yaidai yakanguva yakanga nekubvisa uori huri kunetsa muhurumende nemune dzimwe nzvimbo munyika.
Ndinoona kuti kubvuma kuti vana veZimbabwe vatambura kwenguva yakareba. Vanozviziva kuti ndozviripo zviri kutonyanya kuwedzerwa kutambura kuri kuita maZimbabwe nokuda kwokuchinja kwokunze vana climate change, COVID ikauyazve hondo yokuRussia iyi ine Russia inotsigirwa neZimbabwe ndiyemwe iri kudhurisawo zvinhu pamwe chete nouori. Saka vari kuzvibvuma kuti vana veZimbabwe vatambura. Saka bhajeti iri kutevera iyo ngainge yakanangana nokubetsera vana veZimbabwe. Vataura ivo danho rokuti ringakwanisa kutibetsera vana veZimbabwe ndorokuti vakwanise kuwana mari muZimbabwe imomo inozoenda kuzvirongwa zvokubetsera vanhu. Mari dzacho ndo dzinhu taura ivo kuti informal sector vaya vanotengesa pavanotengesa kana kumisika ndo mabhizinesi akura iwawo muZimbabwe 60%, vachiti kana kuri kuti zvagadziriswa zvikaenda mufomo wamarket vanokwanisa kunge vachizotora mitero kuvanhu ivavo.
Ipapo munopavona sei Profesa Masocha?
Ndo patinozondoti konane neni ipapo, nokuti ndoona sokuti hongu mitero yakanaka. Asi kutorwa kwemitero iyi hakuna kutanga nhasi. Zvekare kutorera varombo mari yemitero iyoyo, yazotorwa mari yemitero iyoyo toti yatorwa, kune corruption vaMudenda, musakangamwa izvozvo. Mari yacho haizondosviki zasi kumunhu waitorerwa ikoko. Inezenge yongoperera kuhurumende, vakachinja mota gore negore, vakabhururuka kuenda kwavanoenda kumisangano isina zvainodzoka nazvo. Uyu wazotorerwa mari yake yetaxi uyu, achitengesa zvaanenge achitengesa, haana chaari kuzowana. Kukuzoti uri kumusha une chii chaari kuzowana?
Saka munoti apa munozviona sei?
ini maonera angu to kutinzira yoku sumuza vanotambura mzimbabwe ndiyo kutingati tarise kufundo tipe vana fundo ino shanda tichenge tezi fundo yedu pashaikwe unozoti wazona mapepa akati fundo yedu kwa ya wanoti kwa ndio fundo 5.0 amene yakatanga makore apfuura chicha yabudisa chatinoona tinofana kutarisa isu mwana wabuda muchikoro nefundo iyoyo kuti waindepi waindi here kunotengesa da mirivo mimisibo kumusika uku kana kuti waenda kunofoma kampani yake saka ndinodzokera zvekare padzidzo kuti nyangwe iye unotengesa kumusika business rake rikanzi razogadzurudzwa rakupinda muhurumende yechitorwa tax havana fundo yekuzoshandisa mari iyoyo yamabhizinesi acho yatinoti financial management iye tinonge tichingoona kuti varege vachingoti pamwe vakawana mari iyo tenderera dzokazve mangwana wamurombo kwana wamurombo ndinonyanya kufara chaizvo kuti vamwe vevana vangu vechikoro muzimbabwe wamaphd vari kunyora pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kubatsira varombo vachinge vabata zvimari zvavanenge vabata kumastreet imomomo zvisinei nokuti vazotorerwa tax ngavambokura vari imomo vakakura vanozoitawo mari yakakura mari yakakura inozobatwavo tax yakakura zvichizobetseravo zvinhu zvakakura muzimbabwe vedu
munoona sokuti pane anoteerera here zvataurwa navamudhenda izvi
zvinogona kunge zvichiteererwa asi kuti nhamo huru ndiyo inozoshayiwa unozviita zheve dziriko tichazviwa zvichitaurwa uko nouko nokuti kana vamudhenda vachitaura vanenge vachitotaura vari kudivi rehurumende zvinhu zvinenge zvatoapruvhiwa kuti ndai munotaura zvakati saka kuteerera kuripo kwatichatinoshayiwa kuzimbabwe kuita zvinhu zviri pachena zvokuti kana tikati ngatipedze uori hunopera here kana hunongoperera mukutaura saka ndinoona sokuti vangataura zvavo asi ngatichidzoka gore rinouya tigoona kuti zvavakataura zviya zvasvika pati pazvasvika ipapapo ndio patinenge tichida kumhezha ruzhinji rwacho zvinenge zvisina kana kumbosvika pazvachifanira kunge zvichitangira
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vajacob mudhenda kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti bato riri kutonga rezanupf riri kumanikidza makambani ehurumende kana kuti maparastatals kuti abvise mari yekuti agoratidzira zvemabasa avo pamusangano wekongress yezanupf zanupf iri kuita kongress yayo svendo rino uye inotarisira kuwana mari iri pakati pezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemaviri emadhora ekuamerica kana kuti US$644,000 kubva kumaparastatals awa munewsday makare mutevedzeri wemukuri wemapurisa police assistant commissioner jelas nyabasa nevamwe vanoshanda pasi pavo vari kupomerwa mhosva yokurwira chizvarwa chekuchina Lee Song uyo ari kupomerwa mhosva yekuba kuchinja zviri pamagwaro uye kubudisa mari yekunze munyika zvisiri pamutemo nyabasa anonzi ari kudzivirira nekutadzisa kuferefetwa kwaLee Song yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
sei pastudio 7 vana mukomata anonoka muri sei henyu ini ndinoitwa list mati njanji ndoda angu kungotaura pamusoro pemufano kunzi akaromba uyu zviri kutaura vanhu vazoti kwanzi toda kuti timuwane andeni atiratidze kun'anga yacho yakamurombesa anofanira kusungwa angarombesi mwana mudiki kudai hazvigoni manje kuti mude kuzomiramira kuti n'anga haingarombesi mwana apa kuri kuti muri kutadza kubatsira vana vari kugara mudzirodhi vari kushaya vabereki vanovariritira hamuna basa navo pati kana pakazoita unenge amiramira wakuitawo something zvoda kwaso kuitawo mari makuda kuida kuchishandisa njere dzekuti anowa asaifanira kudaro aifanira kudai hazvigoni regedzai mwana aiti urombo hwake nekuti mwana andatidza achitozviteedzera nenzira kwayo ende hatova nechivindi chacho saka hapana chokumudzivisira nekuti angori atambura mwana uyu ari mustreet musingamutarisi musina kana basa naye izvi makuda uchida kuziva kuti azodai sei ndiyana muitisa izvo zvanda kusungwa hazvigoni izvozvo regedzai nganga iyoyo iite basa rayo
kwazwai 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 vateereri vose vestudio 7 ini ndakumbira vari padhuze nokukwanisa kusvitsa mashoko aya pamunhu wakataura uyo achitichamisa toda kuona kuti unopatonga here kana asati achiri mupenyu zvinoreva kuti munhu uyu ari kutoimidhata munhu nokuti iyi imhosva yokutaura kuti munhu anofanira kuti afe haafaniri kuti asvike pakundokondesa imhosva inofanira kutotonga munhu mumatare iyi saka ndinokumbira vari padhuze vanokwanisa kusvitsa mashoko naiye chamisa amsho uri kuzoona kuti munhu anoshandisawo mamedhiya ngaakwanise kutora matanho asungise munhu uyu sezvavanoita nokuti mukatarisa vaya vakati kuna munangarwa munangarwa wabakwa nekorona vakadzava vakatondotongwa kuti vavazvitaurira chi saka ivo matauro avanoita kumukomana naiye unofanira kutora matanho kuti munhu uyu atongwe nguva ichipo nokuti havafaniri kujairira kuti mwana muduku kana kuti kudii hukuru hunobva kuna mwana ndatenda hangu
kwazwai kwazwai vana mukomata nonoka wande nevamwe vese vateerere vestudio 7 ini ndinoitwa Maxwell ndirikutaura ndiri papretoria apo ndichida kuzira vanhu ve triples kuti hama wee tarisai muone ZANU-P F yaravira kuhwina ngekusvitsidzira vanhu hazvichadi kupeta maoko izvi zvaakutodawo kutoti nesu tichochangamuka tione zvokuita panyaya yemhirizhonga kana vava kutotangawo mhirizhonga zvotofanana nokutoti nesu tinofanirwa kutodzosera because kana vakangojaira kuti vanohwina nekuti vanoita mhirizhonga kutaura kuti pana 2023 apo vachaisimudza mhirizhonga zvakanyanya kuti vabva vatowina mavhoti zvakanyanya saka kana tichida kuti tiende mberi tive neshanduko munyika medu kana iri nyaya yemhirizhonga ngaichitoitwa nemapato ose kana zvisinga zvaakuzonzi mhirizhonga aidiwi ichazoitwa mhirizhonga aidiwi nemapurisa achivharidzira ZANU-P F kutirege kuita mhirizhonga achivharidzira TCCC kutirege kuzoita mhirizhonga kana mapurisa azvitadza zvopindirwa neami achifaridzira mhirizhonga saka ngatichiona kuti atabvisa maoko muhapwa atakapetawo tichikwanisa kurwisana nechikara ichi chauya kwatiri ndatenda hangu
murisei murisei pastudio 7 apo vasamarari vestudio 7 9 ina vamunangagwa striker 7 yakabatwa ndevamugwadi 11 ina vamutsvangwa midfielder inavachiwenga 5 inazingzeng pachina 4 inavaputin parussia madivenda achiwachiwawo dola inapa tikamupedzeri vese bhenjika murisei vashamarira vestudio 7 apo ndatenda zvangu tikuda gobhora apo 2023 gobhora nagara muneti
nemakadiko pastudio 7 apo ndinawo mudhuva kuno kukimbali ndiri kuona kuti munyika medu mu nyika yedu haigadzirisiwi nekuti vanhu vavatevedzeri zvepamutemo nenyaya yekuti mutemo hausi kushandisiwa kuzimbabwe ndo maonero andiri kuita hausi kushandisiwa panofanira kutogwa matanho akasimba kuti maopposition party vataure kuti zvichibvira vataure neunited nation pasina izvozvo handioni chinobuda pamavhotsi apa nekuti vanongobira mazanawo saka paichoda kutoti vatori matanho akasimba ekuti vakumbire united nation kuti ipindire ngavatange kuenda kusadak vozoenda kuau kana vasingarespondi vanhu ivavo ngavaende vozoenda kuunited nation ndokufunga kwangu kwandivazoti nyika yakaendera mberi asi matanho avafanira kutogwa nokukasira vatoita zvokuvanyorera tsamba ngavatoita zvokutoinda chaku chaiko vandotaura navo chaiko chaiko zviri mugiraundi nokuti ZANU-P F inoramba zvinhu zviri pachena ikauraya munhu inoramba kuti hatina uraya vanhu zvikaonekwa chiri pakava neevidensi havatendi mutemo hausi kushandisiwa mapurisa asi kushandisa asi ushanisa mutemo arikungo shanda zvinodiwa nefamu chete kuti aite matare ndezano saka hakuna kwatinga kugona kugadzirisa nyaya iyi kuzve kwokuti vanhu vaende kuunited nation kuti ipindire kumafotsi
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makanika hama dzangu ndinonzwa mwoyo wangu kurwadziwa kuti kune vanhu vasakarara vana guruu vana matubu nemusiza musakarara hama dzangu nguva inei kuvhotera zanup f nguva inei yatiri tichitambudzika kudai tipavunovhotera zanup f tisingawani mari ivo vechiguta nevana vavo vana vanofundidza maoverseas imomu avo vana venyu vanodzidza muzimbabwe education avanhu matichahashadzidzisi vanosvakangogara imo ndopamuchari pamberi nezanup f musatsidzirwa vanhuvanhu vamwari hapana chimuchisidzirwa nezanup f voterai chinji vanhu mukai nguva inei hatiri kuvhotera zanup f since 42 years in power chii zvatinazvo hatina rodha hatina mushonga hakunongosvika imoti pamberi nezanup f ive chidya mari vechiguta vana vana munanga aguva nehama dzake vanhu mukai musavata vana guruve vanatakawira mukai mo vana guruve mukai vana matopo enisiza mukai wirodiani mutare vanozviziva kuti mutare hakuvhoterwi zanup f mukai vanhu musavhotera zanup f yaora zanup f havina zvainoichaiomitira vote for achange ndiyonguva yekuti vanhu vachinji vavhotere musangano unotifukudze kubva mumadhaka matei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vazhinji muSouth Sudan vanoda rubatsiro zvichitevera mafashani emvura akaitikako. Sangano reUnited Nations rinoona nezvavapoteri rinoti makore mana ekunaya kwemvura kwanyudza zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenyika yeSouth Sudan. United Nations inoti apo mafashani achitadzisa kusvitsa chikafu nerubatsiro kuvanhu vashandi vari kutadzavo kusvika kune dzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro pamusoro pekusawirirana pakati pemamwe marudzi munyika iyi. Chimwe chikwata chevarwi chemupalestine chiri kupomera Israel mhosva yekuuraya umwe mukuru wechikwata ichi muguta reNablus muWest Bank. Chikwata ichi chinozivikanwa nerekuti Den of Lions chati chichatsiva zvine mutsindo kuurawa kweumwe wevakuru vavo vatema Al-Kilani. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vashandi vemuchipatara vaviri vakapfurwa vakafa nezuro muchipatara chemethodist Dallas Medical Center muDallas, Texas. Mapurisa vanoti munhu akapfura vashandi vaviri ava wakapfurwa akakuvadzwa nemapurisa. Vakapfurwa vakafa vakanga vari vakoti pachipatara ichi asi mapurisa haana kuzivisa mazita avo. Mapurisa anoti murume akapfura vakoti ava ndiNesta Hernandez ane makore makumi matatu vachiti ane nhoroondo yekumbosungwa uye akange akamirira kutongwa mune imwe nyaya yekuba. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira kuti vanoita zvemhirizhonga vasungwe kuti sarudzo dzegore rinouya dzikufamba zvakanaka. Mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoti bhajeti regore rinouya 2023 rinofanirwa kunangana nekugadziridza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Ndiri muWashington DC ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko matungamiri Nkomo. Thank you.